Manerakha nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri zvita 17, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Musangano waitika pakati paPresident Chamisa navambeki wakakosha zvikuru sana nekuti tikuona kuti waakuratidza kuti nyaya yaitaurwa naPresident Chamisa yekuti aiwaka vari kupolad vanoitawo zvavo asi zvinhu zvenyika zvinoda kuti zvigoitwa panze.
Vakamboita muyananisi pagakava reZimbabwe muna 2008 vatavombeki vanoita hurukuro nevemapato ezvematongerwo enyika panguva yemunyika muine bopoto rezvematongerwo enyika. Vakaparadzirwa misha pamwe nezvipfuyo zvavo mhirizhonga ya 2008 voronga kuti varipwe. Zimbabwe yadzokera zvakare kumazuva andadzoka munyaya dzezveupfumi. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbo vemutungamiri wenyika yeSouth Africa vatavo mbeki vakapinda munyika nezuro vakaita musangano wekutanga nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachizosangana nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa pashure murwendo runonzi rwakanangana nekutsvaganzira dzekupedza matambudziko akatarisana nenyika. Nasi vambeki vasanganawo nevamwe vatungamiri vemapato anopikisa vari muchikwata chevatungamiri vemapato vakakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika gore rapera chepolitical actors dialogue kana kuti Pollard. Vasangana navambeki vanoti mutungamiri wenational constitutional assembly muzvinafundo Lovemore Maduku, mutungamiri weMDCT Muzvaro Thokozani Kupe pamwe nemutungamiri wePeople's Democratic Party Amai Lucia Mativenga. Bato reMDC inotungamirwa navachamisa rakaramba kutambira kuti vamunangagwa ndoo mutungamiri wenyika richiti rinotambira chete kupinda munhaurirano dzinotungamirirwa nemuyananisi wekunze kwenyika. Vambeki vanozivikanwa zvikuru nekuyananisa gakava raiva pakati pevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nevaive mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai izvo zvakazoita kuti paumbwe hurumende yemubatanidzwa muna 2009. Kuti tinzwe zvakabuda kubva mumusangano wavachamisa navambeki, tabata mutauriri wavachamisa Dr. Nkululeko Siwanda.
Musangano waitika pakati paPresident Chamisa navambeki wakakosha zvikuru sana nekuti tikuona kuti waakuratidza kuti nyaya yaitaurwa naPresident Chamisa yekuti aiwaka vari kupolad vanoitawo zvavo asi zvinhu zvenyika zvinoda kuti zvigoitwa panze. Pachiita kutaurirana pakati pevakaba maelections neMDC inotungamirwa naPresident Nelson Chamisa ndo vanoda kuti vanyatsosangana pogadziriswa nyaya yekubirwa kwemaelections. Saka taona kuti President Thabo Mbeki vauya kuno vakati aiwaka ndichasangana nenhengo dzePollard, asi nokuti nyaya yeZimbabwe yakakosha kukunda zviri kuitwa kuPollard kunenge kune karwiyo kamwe chete, ndichada kuti ndigosanganawo naPresident Chamisa kuti tinyatsoona kuti zviri kufamba sei.
Chii chikuru chavakataura nezvacho?
Zvatinoziva kande zvekuti nyika yemuZimbabwe haisina kumira zvakanaka, saka vakabata nyaya dzakati wandei dzekutoti tichati kana vazowana mukana nhasi nekuti vari mumameetings tochidzitarisa dzese toona kuti dzavakaurirana naPresident Mbeki kuti ndo chataurwa ndedzipi, dzavanoda kuti dzimbomira ndedzipi. Saka tiri pamwe pakuti vakatarisa nyaya dzakatarisana nekunetsekana kuri kuita vana vemuZimbabwe panguva ino, asi kuti tingadome nyaya imwe chete toda kuti tange tapedza kufuirana navambeki kuti zvatinoda kubudisa ndezvipi.
Ndiana akashevedza vambeki munyika. Chii chakaita kuti vange vari muZimbabwe?
Aiwa Kanya, aye muZimbabwe yava kuzikanwa muregion. Tinoziva kuti pakatumirwa vanhu vakati wandei kuregion kusati kunotaura kuti Zimbabwe hakuna kumira zvakanaka. Uye tinoziva kuti vamunangagwa navice president wavo vaakuonekwa neregion seregional security threat. Saka izvotofunga kuti zvinhu zvavakunetsa zvikuru zvinoda kugadziriswa.
Pangave nekutarisirwa kweimwe GNU here?
President Nelson Chamisa vari very clear nechirungu. Vanotaura zviri pachena kuti aiwaka ina handisi kuda kutaura nemunhu nenyaya yekuti tiye tichida kuti tiite zvigaro kana kuti tiite GNU. President Chamisa vane zvinhu zvavanokoshesa zvavanoti 5 key point plan.
Vanga vari mutauriri wemutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa, Dr. Nkululeko Siwanda vari parunhare muHarare neStudio 7. Blessing Zulu Studio 7 abatawo vamadhuku kuti tinzwe zvabuda mumusangano wavo navambeki.
President Mbeki vari muZimbabwe vakauya muZimbabwe vachida kuuya kuti vaonewo kuti inzira ipi yavangabatsira nayo kuti vanhu veZimbabwe zvikuru kuti vari mumatongerwo enyika vakwanise kuita pfungwa imwe yekuramba vachionana vachitaurirana kuti vabatsire matambudziko ari mukati menyika. Vanofunga zviya zvokuti kuti nyika ibudirire ifambe zvakanaka matambudziko eikonomi apere. Vatungamiriri vemapolitical parties nevamwe vatungamiriri vanofanira kuramba vachionana vachipanana pfungwa. Saka izvozvo hazvisi kuitika muZimbabwe izvezvi. Vamwe vari uku, vamwe vari uku. Saka ndozvavaida kunyatsonzwisisa kuti chii chiri kuita kuti zvinetse kudaro uye ndeipi nzirawo ivo yavangabatsira nayo kuti pamwe zvinhu zvipinde pasituation yekuti tinokwanisa kuonana nguva nenguva tichipanana pfungwa tichibatsirana sevanhu vari mukati mezvematongerwo enyika zvisinei nekuti bato rako rakakura kana rakaita diki zvakadii. Saka ndonyaya yatanga richitaura isusu taenda ikoko navakupe Mai Matuenga na Priscilla Mserambwi naObert Kutu takamirirawo masangano emapolitical parties ari muPoland kunovapa pfungwa dzinosanga richidiscusa navo.
Apa parida kuumbwa hurumende yemubatanidzwa kana kuti zviri kufamba sei?
Kwete, haisiri nyaya yekuumba hurumende yemubatanidzwa, haisi iyo nyaya iripo. Nekuti munhu kuti apinde muhurumende anotofanira kunge akasarudzwa nevanhu. Saka isusu kuPoland hatina kusarudzwa kupinda muhurumende, tichazotosarudzwawo makore anotera. Izvezvi izvi basa redu nderekucontributa, kubatsira pfungwa dzatinadzo nemapato edu kuti nyika ienderere mberi. Saka pfungwa iripo haisi yekuti paitwe INOS Government of National Unity. Kwete, haisi iri kufambira vambeki. Vambeki vari kuda kubatsira kuti vanhu vemhuri imwe chete yeZimbabwe vangokwanisa kuwirirana kwekuti vataurirane nguva nenguva vachibatsira kuti maproblems oitwa sei.
Mutungamiri webato reNational Constitutional Assembly Mushinafundo Lovemore Maduku vachitaura vari parunare naBlessing Zulu Studio 7. Tabatawo vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF vagadzira chirumhanzu. Ava vanoti kupinda kwavambeki munyika mucherechedzo wekuti vamunangagwa vakazvipira kuti zvinhu zvigadziriswe nekukasika.
Kuuya kwavambeki zvinoratidza chido neshungu dzavamunangagwa kuti naividwe ko zvandakati ngatitaurira neivo sezvevemapolitical parties inga vangu vedu vari kuramba. Zvisinei kuti matare enyika, zvisinei kuti ruzhinji mhomho yeZimbabwe yanga yataura paballot box kuti ZANU PF ndo inofanira kutonga. Avo vakasimudzirawo veMDC zvikanzi izvo no handei kumatare, kumatare vakandokonewa ivo vachamisa. Saka zvinhu zvinoshusha, zvinoshungurudza vamunanga kuti ko umwe wangu iwaye asingaoni ndiyezve anodaidzira masanctions, ndiyezve anoti zvinhu zvichazvisiya jecha. Saka toita sei? Rega maybe vamwewo vanobva kumwe kune imwe nyika kuda vakauya vakambotaura naye kuda zvino ungaona chiedza chokuti nyika inoda kuti ibudire ichibudiriswa namaZimbabwe chete chete.
Asi vachirumhanzu takambonzwa vebato reZANU PF vachitaura kuti havadi muyananisi anobva kunze, nyaya iyi ngaigadziriswe munyika. Chii chinenge chazoshanduka kana vambeki vakubvumiswa kupinda munyaya?
Aiwa, hapana chamboshanduka. Asi kuti ivo vambeki so munhu mukuru, remember is a former president ende anouya achipa pfungwa dzake kuna current president vanova vamunangagwa. ende akasvika akakumbira kuti hanai vamunangagwa ndaichikumbira kwa kuti nditaure nemunhu handifungi kuti vangaramba chavangagurambira chii chinenge chichivanza hurumende yeZANU-PF chingava chii munhu wega wega anoda kuti nyika inoifambirire mberi anobvumirwa kutaura pfungwa dzake zviri kuhurumende yacho zviri kuna purezidendi wenyika ino zviri kuZANU-PF inova ndiyo inotonga nyika ino kuti zvinosajiswa vanozvibvuma here kana kuti kwete.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF vagadzira chirumhanzu vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Vamwe vagari vekwaMutoko mudunhu reMashonaland East vakavhiringidzwa nemhirizhonga yezvematongerwo enyika pamwe nekunyimwa chikafu, mbeu nezvimwe zvekurimisa pazvirongwa zvehurumende. Vakaumba sangano iro vanoti richatungamira kuti varipwe pamwe nekuti vasarambe vachishungurudzwa nekuda kwenyaya dzezvematongerwo enyika. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vaudza Studio 7 kuti vakaumba sangano rinonzi Zimbabwe Victims of Political Persecution zvichitevera musangano wavakaita nekomisheni yehurumende inoona nezverunyararo nekuregererana yeNational Peace and Reconciliation Commission kana kuti NPRC. Sachigaro wesangano iri vamusekiwa Banire vaudza Studio 7 kuti sangano ravo richange richishanda ne NPRC mukupedza dambudziko rekushungurudzwa kwevanhu pamwe nekupodza marwadzo eavo vakashungurudzwa.
Tinoitenda hurumende kuisa kwayakaisa NPRC kureva kuti inoto nechinangwa chekuti tipodzane maronda titaura nechokwadi kana tichiripana tiripana tobva tati zvinhu zvakadaro zvadzokorereke futi.
VaBanire vaendera mberi achiti dambudziko rekushungurudzana nekusarudzana richiri kuendera mberi uye sangano ravo richange richinyora pasi zvese zviri kuitika pamwe nekuzviendesa kuNPRC kuti zvisarambe zvichiitika.
Munomu hatina kugara zvakanaka semavictims. Chekutanga ndechekuti tichingori victimize tinonyimwa chikafu. Nyango chikafu chikawa chikanzichiti social welfare chinoenda chiri on partisan basis. Chinogoyewa kana chichienda mumaruwa chinoenda pachairman weZANU. Achiende pane a social welfare office akafana kunge sabhuku kana kuti mambo. Chinotanga chitosvika pachairman weZANU ndiye anozonyora mazita.
Imwe nhengo yesangano iri uye vaimbova kanzura weMutoko Rural District Council vaShem Kativu vaudza Studio 7 kuti chavanoda chete kuti vakakuvadzwa kana kurasikirwa nezvinhu zvavo varipwe uye kuti pave nekukumbirana ruregerero.
Zvotakaitwa hakusi hazvizvinhu zvokunyeba kana kuti ichokwadi chakaitika. Saka chotinoziva chete ndechokuti tizive kuti sei takashungurudzwa, sei taitirwa izvozvo. Takatapara mhaka yei isi taita zvematongero enyika zviri pamutemo. Kuva opposition handi kuti wanga wapara mhaka. Saka isi tiri kuti tikaungana segroup sekutaura kwatakaenda kuNPRC tichivataurira kuti ndizvo tiri. Vakataura kuti aiwa kugroupu renyu kana rawe munouya tinotaura testi. Takavabrifa tikavataurira zvetiri. Vati tinogona kuti ungane tisangana nemapepetratas nemavictims pamwe chete.
Vakativu avo vanove nhengo yeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vati vave kuunganidza umbowo hwezvakaitika sezvakataurwa neveNPRC uye vane tarisiro yekuti vachakwanisa kugara pasi nevakavatadzira kuti vayanane vachitungamirwa neveNPRC. Munyika makaita mhirizhonga inotyisa muna 2008 apo zviuru nezviuru zvevanhu zvakaparadzirwa misha nezvipfuyo pachi chandiswa nyaya dzematongerwo enyika. Mhirizhonga iyi yakaita kuti vaive mutungamiri weMDC Mushakabvu Morgan Tsvangirai vabude musarudzo yemutungamiri wenyika yakadzokorwa muna 2008 mushure mokunge vatsvangirai vakunda vaive mutungamiri weZANU-PF panguva iyi Mushakabvu Robert Mugabe. Hatina kukwanisa kubata veNPRC kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi komisheni iyi iri kukurudzira kuumbwa kwemakomiti erunyararo mumatunhu ese munyika nechinangwa chekuti mhirizhonga kana kushungurudzana kusarambe kuchienderera mberi. Komisheni iyi yakafambawo matunhu ese munyika ichinzwa zvichemo zvevanhu pamwe nepfungwa dzavo pamusoro pekuti zvichemo izvi zvingagadziriswe sei kuti vanhu vakwanise kugarisana murunyararo. Ndakamirira Studio 7 paMutoko Center, ndini Godwin Mangudla.
Yashika nguwe kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zviuru nezviuru zvevanhu vemuGambia zvaratidzira muguta reBanjul zvichiti mutungamiri wenyika iyi vaAdama Barrow vasiye basa. Asi vaBarrow vava kuti vanoda kuti vatonge kwemakore mashanu mutemo yavo yechishanu kunyanga hazvo vakambenge vati vachange vari panyanga kwemakore matatu chete mutemo yavo yechishanu iyi. Dare repamusoro-soro remuAmerica raramba nhasi kunzwa nyaya yanga ichida kuti kurarama migwagwa ive mhosva. Danho iri rinosiya mutongo wakaitwa nedare repamusoro-soro remuSan Francisco iro rakarasa chikumbiro chekuti vasina dzimba vasabvumidzwa kurarama migwagwa. Sangano reDoctors Without Borders riri kudzidzisa veruzhinji muNigeria kuipa kwakaita nyaya dzekubata vanhukadzi chibharo. Izvi zvaitirwa muPort Harcourt pachishandiswa dzinhepfenyuro nezvimwe zvekushambadzisa. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti Zimbabwe yadzokera zvakare kumazivandadzoka munyaya dzezveupfumi kunyange hazvo hurumende iri kuramba kuti izvi ndizvo zvave kuitika. Nyanzvi idzi dzinoti kusagadzikana kwezvinhu munyaya yemari, vamwe vachiramba kutambira mari dziri pasi pemasendi makumi mashanu, munongedzo wekuti zvinhu zvaenda kumawere. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Pakaparurwa imwe mari nebhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe, munyika makava nemufaro, asi vakawanda havana havo kuziva kuti uku kwainge kuri kupembedza n'anga neinobata mai. Zvino munyaya dzezvemari munyika zvinenge zviri kunetsa kugadzirisa. Mari yakaparurwa nebhanga guru reRBZ yendarama iri pasi pemasendi makumi mashanu yave kuramba kutambirwa nevanhu vakawanda munyika kusanganisira vemabhizimisi uye vemakombi nevanhuwo zvavo. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka panyaya dzemari.
Takudzoka zvakare kwazvatakamboona zviya nguva yekukura kwemitengo zvakanyanya 2007-2008 pakatangwa kunyorwa mazimari aya tangasitorina mari tane ainzi mabheara cheka aya kana musharangarira wokuti anenge aine mazivara aityisa aitanga ari kumamiriyoni akazoenda kumabhiriyoni akazoenda kumatririyoni akazoenda kumakwanziriyoni kana muchayeuka ndokwatave kuenda kwokuti mari diki idzi hadzina zvachibatsira.
Mashoko aya atsinirwawo namuzvina bhizimisi vari sachigaro yeassociation SADC Chambers of Commerce and Industry uye vakambotungamira Zimbabwe National Chamber of Commerce vaOzwo Bina.
Dambudziko riripo nderekuti vanhu vedu vaakunzwisisa kuti izvo takamborohwa hatichadi kurohwazve. Saka hurumende kana ichiramba kuti inflation yatavari ihyperinflation vachiisa madenominations anoita kunge zvinhu zvakanaka, vanhu vanozongotenderera voti orit ndo zvamaisa, asi isusu tine kodzero yekuti hatiri kuzvishandisa.
Asi muzvina bhizimisi uye vakambotungamirawo Confederation of Zimbabwe Industries vakalisto Jokonya vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka hazvo, asi hazvisati zvaipisisa pakuti vanhu vati Zimbabwe yadzokera kumakore ekuma 2008.
Anifungu kuti hatasvika panyaya yakadaro yekuti dzava muhyperinflation hanisati ndazviona pamafambiro atiri kuita. Hongu pane zvonetsa zvokuti foreign currency haisati yanyatsa kuwanikwa, maexports edu haanyanya kunyanya kukura maningi, ndozvoda kuti dei zvakurudzirwa zvaita.
Vachitaura mudare reparamende vhiki rapera, gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakati hurumende ine urongwa hwekuparura dzimwe mari dzebepa dzemadhora 10 nemadhora 20. Ko, izvi zvingashanda here kana kuti kuteya nzou neriva? Dr. Kanyenze vanopindura.
Kana matemi chaiwo chaiwo acho haachabatsiri nokuti haana zvaanoita, haana zvaanotenga. Tava kuda kutoenda zvatanga tava kuita zviya kuti ma100 notes, ma200 notes, ma1000 notes ndokwatava kutoenda ikoko. Saka izvi hazvina zvazvichabatsira nokuti nyaya iyi ndokuti vakaita zvinhu zvavakaita kuunza mari yemuZimbabwe zvisina kudzikamiswa.
vajokonya vati zvekunza mari yakati kurei zvinogona kushanda asi panoda uchenjeri
kuitira kuti inflation irambe yakakontroleka.
Chinangwa chehurumende chekudhinda mari diki chainge chiri chekuti zvisaite nyore kuchinja mari pamusika wemukoto. Asi vabina vanoti hazvina chiyamuro chazvaunza.
Mari inokanganisa upfumi haisiyo futi iyo yamuri kutaura iyi. $50 nema150 nema2000. Mari inopinda mumarket iri mazimari akakurisisa. Ndo mari inokanganisa upfumi. Ende iyoyo kana reserve bank yedu ichishanda. Vanofanira kutoziva kuti ndi blessing here, ndidina here, ndinhingi nanhingi ndo ane mazimari ari kutendera muupfumi ari kukanganisa zvinhu zvekuti upfumi hufamba. Ende vanhu ivavo vakawanda vacho havasi vanhu vanozviitira vega vasina vanhu vavanoziva vari pazvinzvimbo zvepamusoro nekuti mari iyo haiwanikwe nje.
Kuramba kutambirwa kwemari iri pasi pemasendi ma50 kunoreva kuti Zimbabwe iri kutadzisa kushandisa mari inosvika $4,000,000 emadhora. Vanhu kusanganisira vakwegura vari kunetseka zvakanyanya kuwana mari kubva kumabhanga. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC. Ndini Blessing Zulu.
Kushaikwa kwavana chiremba muzvipatara zvehurumende kwave kuisa upenyu hwemadzimai akazvitakura panjodzi kana vakaita dambudziko sezviri kuitika pachipatara chikuru chemuchinoi. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Muzvaririsa Sibandande mumwe mudzimai akatarisana nedambudziko rekutadza kusununguka zvakanaka. Muzvaririsa vanoti mwana wavo uyo anga asati asvika nguva yekuzvarwa akafira mudumbu pavakauya nemusi wechipiri asi hapana chiremba akavayamura vachiti vakatozoyamurwawo nemumwe mukoti uyo akaita kuti mwana abude akafa. Muzvarisibanda vanoti dambudziko guru rave rekuti vasukwe chibereko chavo zvekuti vakanonokerwa sezvavari kuitwa zvinogona kuzviringa utano hwavo.
Mwana ainzi akafira mudumbu saka ndaifanha kuti mwana atanga kubuda mudumbu penyindo vana Jesu vasvamire saka izvozvi zvese zvinhu zvakaitika but pane zvinhu hazisati ndakezwa chibereko asi zvinhu zvese zvakabuda saka chandiinene ndadiba kuti ndikezwe chibereko saka mwana akabuda nezvungu saka nhasi hazisati ndagezwa saka ndizoti hazvizondiaffected kuti ndizotadza kubata mwana kuti.
Muzvarisibanda vanoti vari kusangana nedambudziko rekushaya mvura zvekuti zvimbudzi zvepachipatara ichi hazvipindike uye vave kutochingidzira mvura inenge ichinaya.
Mvura inouya sometimes haiuye mvura panonaya mvura ikanaya ndo patinobva tacherevedza mvura.
VaErasmus Zindoga vakauya nemudzimai wavo kubva kukaribha vanoti havasati vawana rubatsiro kubva kunana chiremba vachiti mumwe chiremba wavakaona pachipatara apa akaramba kurapa mudzimai wavo. VaZindoga vanoti vakatohaya motokari kubva kukaribha kuuya kuchinhoi mufambo une makiromita 250 sezvo zvinhu zvisina kumirawo zvakanaka pachipatara chekukaribha. Hatina kunzwa kuti madzimai mangani ari kusangana nematambudziko akadai pachipatara chemuchinhoi icho chinotambira vanorwara kubva munzvimbo dzinosanganisira Kariba, Hurungwe, Karoi, Makonde nezvimba. Vakafanobata chigaro chemukuru webazi rezveutano mudunhu reMashonaland West vatapiwa zviwayo vanoti semaziviro avo vanachiremba vanofanirwa kunge vari pabasa mudunhu rose. Asi vabvuma kuti vana mukoti havasi ivo vanofanirwa kurapa madzimai anenge aita dambudziko pakusununguka sezviri kuitika pachipatara chemuchinhoi.
So the complications occurred because the patients were not attended to by a doctor. Maybe they can feel the case was to follow up with those specific cases. But in general,
kana pakaita dambudziko nekuda kwekuti munhu haana kuwana rubatsiro rwachiremba tinoongorora nyaya yacho asi handizive kuti vanachiremba vari pastrike mudunhu tichaongorora nyaya. Kakawanda vana mukota havasi ivo vanoyamura kana madzimai vaita dambudziko pakuzvara.
Need induction for them to deliver or maybe for different reasons.
Mutauriri wekanzuro yechinoyi vatichawana mulauzi vakaburisa chiziviso sondirapera vachiti guta rechinoyi iro rine vagari vanosvika zviruzana nemakumi maviri rine dambudziko remvura nekuda kwemapombi matatu akafa ayo ari kugadzirwa. Ndakamira Studio 7 muchinoyi, ndine Arthur Chigoriwa.
Yashika nguwe kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai nemusi wechipiri, china nemusi wechishanu pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Nasi tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika.
Na Elvis Masuka ndiriku South Africa Cape Town.
Taurai tinsu.
Nyani kada angu utawana ndia wa muna noremekezo wa mbeki waka pinda munika nizuro.
Taurai tinsu.
Ku Zimbabwe. No taristira kuti South Africa kudaro dae wale wangu wa anwe Zimbabwe wa batana. Because chukurarama munika inewano waka divide. Wamujiri tiriwa kwa ningi, wamujiri tiriwa kwa ningi. Jino kondresa izo kutiri pali neruengo uye inika isende rambeli. So the best way for Zimbabwe, pano dauti wano watauri rani, jino zo famba chakanaka. Because people are suffering, tikatacha kutima ordinary citizens, ndo warukuta mbura ni situation ilimu Zimbabwe. Wakuru wedu warukumu politics hawa, batino vote hawa. Awatumbo fi waka fani nzara. The better way for Zimbabwe kutauri rana, jino zoenda kumberi. But kikisinga adindiki kuti wano watauri rani ze fake, because the takambo wona matoku takambo etika pakati kwa Mugabe na Watsvangira Himshaka wa Shakabwa wakataura tikaona kuti zvinhu zvakachinja, of course pa economic, but panyaya ma political reforms hapana chakachinja. Anichadotaura panyaya maichiwenga.
Taura yenyu.
Panyaya maichiwenga ndongodongotaura zvishoma kuti kosei maichiwenga wazofungwa nhasi uye vazooneka kuti vari kutora mari vaibvisa muhomwe mavo here kana kuti vaiitora kubhengi. Vana veZimbabwe isusu tiri kuchinjwa focus nevamwe vanhu.
Ndinotanga tikakurabaza ndiri kupari Francis Mavelasi Paris zvino tikamamira chazvenyika medu akayamira parumana nzombe. Ndoimba kuti nyika paine pari nhasi ndivo payaive muna 2008. Semaonero angu munyika medu mudwa solution yokasika. Chambombeka akauya vanhu vazhinji vane fungidziro yekuti panokwanisa kuti vachidzimwe naurano. Naurano dziri kwanisa kuzvara government of national unity. But in my opinion, I see solution. In 2023, tikwanisa kuti mamwe maelections aningari disputed again. The electoral field in Zimbabwe should be leveled first. Ndokuti tisaone mamwe matambudziko kumberi. Saka ipo ndopandiona pane basa rese Boss Marvelous.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Kwazwai, mari yeZimbabwe. Ine ndini Mike Hove. Ndinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu cheve chidiki che The Connection nhasi manheru na 8 PM. Nhasi muchirongwa tiri kutarisa matambudziko akatarisana nevadzidzi muzvikoro munyika. Panguva iyo vadzidzi vakawanda vari kukundikana kubudirira mubvunzo dzavanonyora. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko ku Studio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Muri yeZimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection muine ni Mike Hove na 8 PM.
Zvongwe yedu yapera, rakai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vakamboita muyananisi pagakava reZimbabwe muna 2008 Vatabo Mbeki vanoita hurukuro nevemapato ezvematongerwo enyika panguva yemunyika muine bopoto rezvematongerwo enyika. Vakaparadzirwa misha pamwe nezvipfuyo zvavo mumhirizhonga ya 2008 voronga kuti varipwe. Zimbabwe inodzokera zvakare kumadzivanda dzoka munyaya dzezveupfumi. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai muina mutungamiri Nkomo.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mtwaka zomuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesibili emhlaka 17 kumpalakazi 2019 ngontunga milinko ma endabeni zethu lamhlanje
ubuye wathi hayi bo kuqhakathekile ukuthi kukhube lokukhulumisana ngaphandle kwePollard ngoba iPollard ingenelanga ngakho ke kusegcekeni kusobala ukuthi ukucabanga kuka mnumzana umnangagwa kakwenelanga le region le South Africa
onke waba ngumongameli wakwele South Africa umnumzana Thabo Mbeki ophakathi kokwethekelela eZimbabwe uthi abantu baleli lizwe kumele basebenze ndawonye ukuze benelisa ukuvuselela umnotho
kuyinto esegcekeni ukuthi iregion yethu eSADC bayahlupheka ngizinhlakalo ezeZimbabwe ngenxa yokuthi kukhanya kulokuxabana ye ukakathekile ukuthi bathathe isikhundla sabo esokuncedisa ukuthi nxa kukhulunywa kukhulunywa
incwadi kwezombusazwe zithi uhambo lukambeki lungaba imizamo yokukhuthaza inkokheli yamabandla amakhulu ukuthi ihlale phansi ikhulumisane. Siyaqhubeka njalo sikhangela udaba lokugqibeleka lokudubuka kwamadamu ezigabeni ezibalisa inyakatho lezansi yamandebeleni kanye lenkabazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Onke waba ngumongameli wakwele South Africa umnumzana Thabo Mbeki uthi kumele abeZimbabwe basebenze ndawonye ukuze benelise ukuvuselela umnotho welizwe labo. Umbeki yena owake waba ngumlamlankunzi kudaba lweZimbabwe uphakathi kokwethekelela eZimbabwe okwamanje njalo uhlangane lomongameli Emmerson Mnangagwa kanye lomkhokheli webandla eliphikisayo leMDC umnumzana Nelson Chamisa izolo. Namuhla umbeki uhlangane lonkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Lovemore Maduku labanye abakumanyano wePollard. Akwaziwa ukuthi umbeki uthunywe ngubani eZimbabwe lobanje abanye benakanela ukuthi angaba emele ilizwe laseSouth Africa kumbe umanyano weSADC. Kase nilisanga ukukhuluma lezi phathamandla zakwele South Africa kanye lomanyano weSADC. Umbeki ukhuthaze amabandla aphikisayo ukuthi ahloniphe impumela yokhetho lwanyakenye. Impumela yokhetho lolu ilokhe iphikiswa ngumnumzana Chamisa lebandla lakhe besithi uMnangagwa waqilibezela. UDokotela Nkululeko Sibanda oyisikhulumeli sikaChamisa utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi kumele kuphathwe impumela yokhetho andubana kuxoxiswane ngokunye.
UMnangagwa ubekhala ngokuthi athi yena iproblem yaseZimbabwe ngeyama-sanctions nje kuphela. Njalo ingxoxo ezingatholakala ezombusazwe zitholakala kuhlangano wakhe obiza ukuthi yiPollard. Kodwa sibona ukuthi umongameli uThabo Mbeki ubuye wathi hayi bo kuqhakathekile ukuthi kukhube lokukhulumisana ngaphandle kwePollard ngoba iPollard ingenelanga ngakho ke kusegcekeni kusobala ukuthi ukucabanga kuka mnumzana uMnangagwa kakwenelanga le region le South Africa ngazivelani naye ukuthi kwenele ukuba kukhulunywe siku Pollard kuphela.
Singathi ke kuyini okadokuxoxwa ngumnumzana uMbeki lo mnumzana uNelson Chamisa.
Zinenganyana indaba ezihambelana lelizwe leZimbabwe ezixoxiweyo.
Singathi ngenxa sikhangele okwenzakalayo siyakhumbula ukuthi kwakwenzakala khonoko ukuze kubunjwe uhulumende omanyano. Kambe kuya khonapho kumbe kuya ngaphi lapha?
UPresident Nelson Chamisa uchilo ukuthi yena inkulumo azazenza lo mnumzana uMnangagwa nxa zingenzakala zizabe zingelani lokuthi kutholakale izikhundla zinkulumo zokuthi kulungiswa udaba lweZimbabwe. Ngakho okuqakathekileyo njalo kumxoxo osengqondweni zikaPresident Chamisa yikuthi kulungiswe udaba olushupha umkhonomi lodaba lokuthi ukhetho kalubi ngoluhle njalo oluvunywa umuntu wonke. Zenezindaba yizo ecathe kuPresident Chamisa, kufanele inkulumo zelekelele kulolo hlangothi.
Siyezwa nxa sikhuluma labantu bebandla leZANU-PF bathi kumele livume ukuthi uMnangagwa wanqoba ukhetho lwadlulayo. Nxa ukuthi uzayenziwa inkulumo lebandla leZANU-PF ningaluthatha njani khonokho?
Manje phela nxa betsho njalo ngabatsho phela ukuthi kade kungani abakhokheli abathize bebuya bezokhuluma abafana lo president uThabo Mbeki bebuya kule Zimbabwe babe bakhulume lo president uNelson Chamisa. Bonani khonokho kutshengisa ukuthi indlela ababona ngayo kayi labantu abaningi abayithenga njalo abayivumelayo uzulukazi weZimbabwe, uzulukazi welizwekazi leAfrika. Lo zulu womhlaba wonke nje jikelele uqhakathekisa ukuthi kufanele kube khona ukukhuliswana okumayelana lo daba lokhetho ukuthi ukhetho kalukhiphanga impumela eyavunywa umuntu wonke njalo impumela ezisekelelayo ezitshengisa ukuthi yona iqondile njalo iyikuthanda kwezizalwane zeZimbabwe.
UDokotela Nkululeko Sifanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli weMDC. UGibbs Dube uphinde waxoxa njalo lomnumzana Malaki Nkomo oke wamela isigaba seinsiza South edalele parlamente ekubandla leZANU-PF.
Amazwe angabezi sadaki akhuthaza inkulumo ukuthi sifane sibe khona. Iqiniso elikhona ukuthi umongameli wethu ubaba uMnangagwa uvelela wakuqala yena ukuthi akhulumisane namabandla lawa anqobayo. Wazokusala ibandla le-MDC alliance elikhokhelwa ngoba uChamisa elingazanga lafuna ukuthi lona libuye ngaphi, libuye enkulumeni. Ngaleyo ndlela into ofanele bayazi ukuthi khona uma bona sofanele bakhulume naye uChamisa u-MDC alliance ngavume ukuthi ubaba u-EP wamnqoba ekhethweni njalo nguye upresidenti waleli lizwe. Ngibone ngani ngaleyo ndlela ubuya kukaThabo Mbeki kumbe yiziphi inkokheli kufanele zikuqathe kusekhonoko ukuthi ekukhulumeni uthamisane MDC abavume ukuthi upresidenti weZimbabwe ubaba u-EP Mnangagwa.
Kodwa bona ngokukhuluma kwabo bathi ukhetho lwebiwa kodwa bazimisele phela ukuthi bakhulumisane laye umongameli. Ngakho-ke bafuna ukuthi kube lo muntu ovela kwenye indawo onjengoMbeki kumbe abanye nje abangabahlanganisa, hatshi ukuthi umongameli abe nguye oqalisa konke khonoku ukukhulumisana. Ukubona njani khonoku?
Ya, ngibona into ekhona kofanisizise ukuthi khona sile constitution esingathi yiyo ekhokhela ukubusa kwelizwe. Indaba zonke lezahamba emakhosi zazathiwa Supreme Court ukuthi khona ake lifakise ubufakazi laphana laphana ukuthi lalanjani ukuthi ngingcotshiwe. Kambe nxa i-court sikubonile ukuthi ubaba upresident iDini Nangagwa wawina abantu bona babesibesala. Ngibona ngani uyabe ungathathi yo ndlela enjani e-right. Ngaleyo ndlela ukuthi abantu bazi babone ukuthi ubaba u-EDini Nangagwa umuntu olalelayo. Uma evuma ukuthi kukhulunyiswane kumbe avume ukuthi izinto zilungiswe kodwa okukadele khonoko phela ukuthi kabavume ukuthi ngupresident ngoba uzafuna ukukhuluma njani nomuntu asepresident.
Ye, siyabona ke nxa kungaba le nkulumo sibili phakathi kwamnumzana uChamisa lo mongameli Emmerson Mnangagwa kambe ukuthi kungaba lo hulumende womanyano yini?
Sokuzakuya ngokuthi khona inkulumo lezo ezilandwe ngubaba uThabo Mbeki izihamba kanjani.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga leZANU-PF ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 eseWest Nicholson eMatabeleland South. Kusenjalo incwadi kwezombusazwe zithi injongo kaMbeki emqoka ingaba ingeyokuletha umongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa ndawonye ukuze bahlale phansi bakhulumisane. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Oke waba ngumongameli weSouth Africa uhlangane nomongameli Emmerson Mnangagwa okhokhela ibandla elibusayo eleZANU PF kanye lomnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla eliphikisayo elikhulu elemovement for democratic change. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi okungabe sekusenzakala kuveza obala ukuba inkokheli yamazwe akumanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika eyesadik isikubona ukuqakatheka kokulungisisa inkinga zeZimbabwe. Enye yalezi ngcwethi umnumzana Mlindelwa Mancitshana uthi uhambo lukambeki lungabe lujonge ukuzasiza uMnangagwa hathi ukulungisisa inkinga ilizwe elibhekane lazo.
Kodwa singayikhangelisisa indaba le siyabona ukuthi uMbeki uzonceda abanye bakhe abadala be-region yibo abancedanayo. Uthabo Mbeki kabuyanga uzonceda abantwana beZimbabwe. Kuyikunceda abantwana beZimbabwe kubeza qalisela kuma-fundamentals okuyiwo okumele alungisiswe ukwenzela ukuthi angabuya kanye kuhle kuphelele khonapho. Hathi ukuthi ngemva kweminyaka leminyaka uyabe lokhu ephenduka ezolungisisa into yinye. Into eqakathekileyo yokuthi nxa esiza akabuye ezolungisa ama-fundamentals. Ngokunjalo siyazi ukuthi i-region yethu okwakathesi hayi uzoncedisa omunye wakhe ngoba phela ziyavusana indala zakhona.
Umnumzana Rejoice Ngwenya enye njalo ingcwethi uthi liqakathekile leli nyathelo eselithathwa.
Kuyinto esegcekeni ukuthi i-region yethu yeSADC bayahlupheka ngezinsakalo ezeZimbabwe ngenxa yokuthi kukhanya kulokuxabana. Ye uqakathekile ukuthi bathathe isikhundla sabo esokuncedisa ukuthi nxa kukhulunywa kukhulunywe kodwa ukuza kwawayengumongameli uThabo Mbeki ye kungasitshengisela nje ukuthi engxenye kulesifiso lothando sokuthi kukhulunywe.
UMbeki uza kuleli ngesikhathi kusanda kuqhutshwa umhlangano wokuphawula uhlelo lokudinga indlela zokukhulumisana ukulungisisa inkinga ilizwe libhekane lazo owe National Convergence Platform NCP obuqoqwe ngabenhlanganiso ezijiyeneyo ezisebenzisana loZulu kanye lenkokheli zezokholo ngaphansi komanyano weZimbabwe Heads of Christian Denominations ZHOCD. Uza njalo abenhlanganiso yomanyano wamabandla ezokholo emazweni angezansi yezwekazi le-Afrika owe Fellowship of Christian Councils in Southern Africa kanye labe World Council of Churches beye bayangena umhlangano nomongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa. Unobhala jikelele wenhlanganiso yomanyano wamabandla okholo lwesiKristu oweZimbabwe Council of Churches uReverend Dr. Kenneth Mtata upha umbono wakhe phezu kokuza eZimbabwe okambeki.
Kwenzakala ngemva i-region layo iSouth Africa ibona loko okungalungile okwenzakala eZimbabwe ngalesi sikhathi.
Lumsakazo awusanelisanga ukukhulumisana loMbeki phezu komhlangano wanamhlanje lenkokheli zamabandla aphikisayo akuPollard ngoba ehle wakubeka sobala ukuba angeke aveza abakukhulumileyo kuntathela izindaba njengoba abakade bekukhuluma kungamelanga kwaziswe umphakathi okwamanje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu umsakazo weStudio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakato lasezansi yemandebeleni kanye lasenkabazwe. Manengi amadamu aseleminyaka edubukile kumbe egqibelekile kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende.
Idamu leMabhungane lidamu elikhulu elifikisa phose amakhilomitha about 9 kilometers ubude.
Le damu okuthiwa ngiqale sinyama.
Idamu elikhona lokwakuyisiwale. Thina sinedamu elisephezi.
Idamu esilisebenzisayo laphana idamu Magwanda.
Sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende. Tiyani indlebe kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu. Namuhla kuhlandla lesibili lokugqibeleka lokudubuka kwamadamu sisenyakatho yemandebeleni endaweni ezifana lenkayi eCholochola seLupane. Siqala ngedamu leMakwanda eliseguswini enkayi. Leli damu libikwa selileminyaka elichumi lingabambi kuhle amanzi ngoba seliqhibelekile. Izakhamizi zithi zaziphila kuleli damu zilima ngokuthelezela njalo izifuyo lazo ziwathola kuhle amanzi ngazo zonke izikhathi. Kepha ukutshabalala kwalo sokuzilethele ubunzima obumangalisayo.
Idamu Makwanda silohlupho kakhulu ngalelani damu. Selagqibeleka lisawabamba amanzi, umthamo wamanzi nje susiba mncane. Okubanga ukuthi izifuyo zibanjwe laphana ziyabhalela, okuyinto ekhathaza kakhulu izakhamisi.
Enkayi njalo kule damu letokwe kuzokuba le damu elikhulu elahlelwa kuphela emaphepheni ilizwe lisabuswa ngabelungu elaziwa ngokuthi iziminya dam. Ngobukhulu balo, idamu leli lalikhangelelwe ukusiza izigaba ezitshiyeneyo ngitsho lezisenkabazwe. Kodwa owake wamela inkayi edale lephalamende umnumzana Abednego Bebe uthi lanamuhla lokhe belimelele.
Lidame elikhulu ebelingasezimede inkayi kuphela kanye labantu besilobela kusiya egungu ngoba belila lokho okuthiwa ngesilungu yi-kickback ngithi ukubamba amanzi okudlula 11 kilometers.
Sisukeke enkayi siye esilwane elupane. Nansi isakhamuzi umnumzana Sibusiso Ndlovu.
Ngizokhuluma kakhulu ngedamu lakithi abaliza bethi uDamu Gangeni. Inesikhathi esikhulu kakhulu yagqibeleka lelo damu sesiswela amanzi awenkomo kanti ke ekudala lona leli damu lalingacishi.
Amadamu amanengi enyakatho lasezansi emandebeleni kanye lasenkabazwe mancane kodwa adlala indima enkulu empilweni kaZulu lemvelo. Amanye awo akhiwa phakathi kuka-1994 lo-2001 phansi kohlelo olwalusaziwa ngokuthi yi-Give a Damn Campaign. Olwasungulwa zinhlanganiso ezizimeleyo zincedisana le-UNDP, lenhlanganiso kahulumende wakweleBhilithane, i-Climate Resilient Infrastructure Development Facility, kanye lohulumende weZimbabwe. Lwaphumelela kakhulu lolu hlelo kwakhiwa amadamu angamachumi amane lambili 42 enyakatho lasezansi yemandebeleni. Kodwa amanye awo asegqibelekile ngenxa yokunganakekelwa kuhle. Lanxa kunjalo amanengi aseleminyaka leminyaka akhiwa. Echolocho kona kulamadamu afana leGaria, iMswigana, iGombalume, iSomlotha, ledamu Cijama eliphansi kwenduna uTate Gulu. Owake waba ngumeli wetsholotsho edale lephalamende umnumzana Belief Gawule uthi ukugqibeleka kwawo kutshiye izakhamizi kanye lezifuyo zisebunzimeni.
Abantu bethela amanzi okuthelezela ezingadini njengabo cijima ngale njalo amanzi anabelethenele nhlanzi lokudla okuningi kakhulu ebantwini yabebuya nananavela emanzi amnyama. So konke labo garia ngale abantu bethela lezi nhlanzi bethiye inhlanzi ulethela abantu ukudla lamanzi ezifuyo.
Enyakatho yemandebeleni njalo kule damu lesiwale. Isakhamuzi umnumzana Babili Moyo uthi uhulumende kumele angenele alilungisise.
Isiwale leyi lidamu elalisinceda kakhulu izakhamuzi zasemzula 52, emzula 9, lemzula 8, lemzula 53 lapho kwakusidla khona izifuyo. So sicela usizo kulabo abangancedisa ukuthi khona kuvuselele leli damu.
Sigqibe uhambo lwethu lwanamhlanje ngokubhekisa amabombo ezansi yemandebeleni siye eKhezi.
Etiphenda konyongoli kunedamu kudala ladabuka lidabuyeka kwaza kwaba kabili lilungiswa kodwa namhlanje lokhu linjalo lidabukile. Siyacela ukuthi uma abantu bengasizakala lilungiswe la idamu.
Abanengi bathi udaba lokusilela kwamanzi lwenze umumo wendlala waba mubi kakhulu lonyaka. Bathi ngaphandle kokufelwa izifuyo, inkulungwane zabantu ebeziphila ngenhlelo zokulima ngokuthelezela emadamu lazo zisele zingaselandlela zokuzinakekela. Litiye indlebe kuhlandla lesithathu lapho esizakwethekelela ezinye njalo indawo kusasa.
Yebo yebo yebo, thokoza muhle zimpapo muhle, okhulumayo ngumayikhobe. Ngolosibili kunje nje asidibaneni kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngokubhekane lesifundi kanye lababalisi lonyaka. Isifundo eziningi lonyaka zibikwa zingaphumelelanga esifundweni sika grade 7, ikakhulu esabelweni seMatabeleland. Asibeni lethuba lokuhlaziya imbangela yalokhu, sigxile kunhlupho esibhekane lababalisi kanye lesifundi. Wenzweni ukuze lolu hlupho luphele? Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelani umlayezelo ku WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle, lingakhohlwa uhlelo The Connection ngo-8 ntambama ku Studio 7.
Singene esigabeni sikhangela izindaba ezenzakala kwele Melika ngamafitshane. Inkampani elungisa indizamtshina eBoeing ithi isimise ukulungisa indizamtshina yayo iyohlobo lwe-737 Max ngoba ilokhe ilwisana lodubo lokungasebenzi kwayo kuhle ngemva kwengozi ezimbili ezenzakale lonyaka. Umthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court eMelika walile ukuthetha udaba lokwaliswa kwabantu abalala esitaladeni. Singene kuhlandla lezenotho sizwe ukuthi uChris Gande weStudio 7 usiphatheleni namuhla.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usesayine umthetho ozenqabela ukufakwa kwentengo etshiyeneyo empahleni inye. Ukuthengisa impahla ngentengo ephezulu lokufaka impahla engalotshwanga intengo esitolo. Lumthetho othiwa yiConsumer Protection Act uzabangela ukuthi kubunjwe isikhwama sokuphathisa abathengi njalo le commission ezakwenza lumsebenzi. Lumthetho uzakupha abathengi ithuba lokubuyisela impahla ezitolo nxa bengayifuni kungakedluli inyanga eziyisithupha. Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga lobethengisa eBulawayo Traders and Vendors Association umnumzana Michael Mdladlandiweni uthi abathengi vele kabahlonitshwa elizweni okokuthi lumthetho ungaphathisa nxa ungalandelwa kahle.
Izinto zabo zamafoni zabo zama-manager providers bayakhweza ama-tariffs willy-nilly. Abanye abana roll over data ingavele ithengi inyanga ingaphela iya-expire kayi-roll over. Asabo abanye of course then roll over angithi but ungakhangela futhi even ungahamba ezibhedlela nxa uthi yalayina khona ngale because kuba phela yi-service. Abantu abantu esabekuharasa abanye bekuthela ukuthi gijimuyele shibe umnyango lwalo engabi uyelayela ngaphezesa uyathola umile elangeni ungena ebhenki uyathola umlayini sikumile ngezindlela slow. So mina vele ngibona ngani i-culture nje kuhlonipha umthengi ayisekho elizweni leli kulusizo. So angazi ukuthi i-act lay izadala mahluko bani, maybe izaba nje i-paper tiger ngesikhiwa angazi, but unless and until kutshintshe i-attitude yabantu zasezimbabwe towards consumer kumbe kutshintshe ingqondo kumthengi abantu bahlala bengahlonishwa endaweni eziningi kakhulu kulusizo okwenzakala endaweni esithenga khona. Ama-prize bayakhwezwa umuntu engafuna angatshintsha afake 3 prizes angacabanga ayiwoda into nge-R20 e-South Africa aweyayithengise
Umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-National Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube uthi umthetho lo omutsha ufana lowakwamanye amazwe njalo uyancomeka kakhulu kodwa udubo yikuthi awusoze ulandelwe nguhulumende.
Kodwa-ke kulo mehluko kwesethisizwe ungaze utshaye umthetho ufica elinye imithetho eminingi engalandelwayo nguhulumende esithi ngesingisi yi-lawlessness, awusoze ulandelwe lawona lo. Kanti-ke futhi i-commission le edalwa yilo mthetho angeke isebenze nxa vele i-Human Rights Commission, i-Electoral Commission lawo wonke ama-commission amanye akhona engathathwa ngendlela efanele ngokomthetho. Umthetho uqondile, ubhalwe ngendlela enhle kakhulu. kodwa abafanele bawubone ukuthi umthetho uyalandelwa yibo abangakazi balandela umthetho vele. Ngithi phela umthetho lo ungena usiba ngowesingaki-ngaki phakathi kwemithetho eminingi evele ingalandelwa. Kuzathi nxa sekufakwa i-commission labo bantu abafakwayo kube sekufakwa abangani kube sekufakwa abantu abangenani lokuvikela amalungelo abantu ngokuba okukhulu yikuvikela ilungelo lomthengi. Nga ngabe uhulumende nguye ozafaka labo bantu njengoba umthetho usitsho kanjalo, uyabe fanele afaka abantu abalekuntu lesifiso sokuvikela ilungelo lomuntu okuthiwa ngumthengi. Kodwa osekwajwayelekelayo ukuthi kuyafakwa abantu abangamalunga mbawo ebandla kumbe babe ngabantu abangabangani abazalala emsebenzini bangenzi lutho.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho elizwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi okuqakathekileyo ukuthi umthetho lo usetshenziswe ngendlela efaneleyo, hathi ukuhlukuluza abathengi abalembono ehlukene leya ZANU-PF.
Yekuqakathekile ukuthi nxa vele khona umsika wezinto ovulekile free market, kuza kuba labantu abavama ukuthi babe bengenisa izinto ngobuqheli bethengisa izinto ezingasebenzi kahle. Ye kufanele kube lomthetho ngoba kulabanye abantu abangakwazi ukuthi bazivikele. Kodwa umthetho wakhona awufanelanga uhlukuluze abantu also business, ngoba nxa umsika uvulekile nxa wena ungafuni uyathenga iye isitolo izinto ezijibhileyo zeChina uzahambe uyethenga kwezinye izitolo lapho lezinto ezizento engingathi phezulu. Umthetho kawube khona kodwa ungaze wasetshenziswa ukuhlukuluza osobhizinisi, kawusetshenziswe ukunceda laba abangakwazi ukuhamba kumthetho ndawo besiyazibhikela bezimelela.
I-commission ezabunjwa ukuphathisa lomthetho ibikwa izasebenza lenhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe phansi komunye njalo umthetho ozabunjwa. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, igama lami ngu-Chris Gande.
Duna malaba nduks malaksu mfana katubu kwendo esiqhubela uhlelo ngengoma ethi Satane. Sake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Owake waba ngumongameli wakwele South Africa njalo wazoba ngumlamlankunzi kudaba lweZimbabwe umnumzana Thabo Mbeki uthi uzulu weZimbabwe kumele asebenze ndawonye avuselele umnotho. Kwanele olivalelisayo ngontungamili nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.